Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera mbudzi 3/2018 makaterera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira kuvharwa kwezvikoro zveboarding zvisina chikafu chakakwana. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kudawo kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS.
Ndinonzwa kufara kuti kana tiri vanhu vechidzimai tichiwanawo mukana yakadai yekuti uwanikwe uchimiririrawo nyika yako panenge paine vanhu vakawanda kudai zvisinei nekutarisa kuti jenda yako yakamira sei. Ndinonzwa kufara nokuti ndinoona kuti nyika yedu inotipawo mikana panenge paine zvakadaro zvinenge zvabuda.
Ngatisanganei muchirongwa chinotarisa zvinhu zvakanangana nevanhukadzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro zvine vana vanodzidza vachigarapo kana kuti boarding schools muZimbabwe zvinonzi hazvichina chikafu chekuti vana vechikoro vadye. Rimwe remasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti riri kukurudzira hurumende kuti imbovhara zvikoro yosiya vana vari kunyora bvunzo kuti vapedze bvunzo dzavo. Mutungamiriri wePTUZ vatakavafira Joe vanoti sangano ravo riri kukurudzira kuti nyaya iyi igadziriswe nechimbi chimbi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Tabata vaJoe kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Zvina kumira zvakanaka muzvikoro zvikuru sei mumaboarding school. Vana vezvikoro hatichakwani kutenga chikafu nokuti zvinhu zvakazodzokonoka zvodhura, mari ichishayawo simba. Saka maboarding schools akawanda, vana vari kunonga zvese nomuromo, vari kurara nenzara, vachiswera nenzara. Saka zvinhu zvashungurudza vana vakawanda vavo vanonyora mazamanishen.
Saka moita sei nevana?
Pane matanho atorwa kuona kuti maboarding schools angadini. Matanho ariko mairi. Chekutanga ndechekuti vazhinji vari kuti vabereki dai vakwanisa vaita inonzi supplemental budget vawedzere dzimwe mari dzekubhadhara. Asiwo vabereki vacho havana kuwanaiwana mari iyo nokuti hurumende haina kuwedzerawo. Namakambani zvavo pana vakawedzera mari dzinotambirwa navabereki avo vanotoyaurawo nhamowo nokutiwo mari dzavo hadzichatengi. Imwe ishu yasajestwa ndeyekuti zvinofanana nekuti zvikoro zvikurumidzazvo kuvhara. Zvavhara kosana nevana vari kunyora chete veolevhu nealeve. Asi zvekare izvo zvinopa kuti even ivo vanenge vasara mari yacho inobhesi yekuti vazopedza kotero vachinyora nokuti mari hamusina muzvikoro. Maboarding school ati kuyauka vabereki havana mari. Saka zviri kuhurumende kuti ione kuti zvingaita sei kuti vana vapedze kotero.
Hurumende iri kuzviona here izvi kuti vana vari kushaya zvekudya pamaboarding?
Hurumende yatidewo kuti haina hanya. Kunyange ikaona haina hanya, haina tsitsi nevana vechikoro, inotoona sekuti zvematengerwo enyika ndo zviri nani. Vanenge vachitoti zvinhu zviri vanoda kupa impression yekuti zvinhu zviri kuimprova muZimbabwe. Asi vakuru vezvikoro vanyora kuministry yeeducation vachivaudza kuti Wariku fesa netambu zikoro kufidia wana oruma buti.
Vakuru vezvikoro vakanyora tsamba iyi pane minduro yavati vawana here kubva kuhurumende.
Hapana minduro yawanikwa kubva kuhurumende, vanongoudzwa verbal nomuromo kuti dai madana vabereki vakona kuti vaita mudeme mudeme, asi vabereki vachina mari yacho vanoinonga kupi. Weekend ino nenext week vabereki vakawanda vadamwa kuzvikoro kuti vazotaurirana navakuru vezvikoro kuti chii chingaita kuti vana vapedze kotoro, asi ndinoona zvakaomera vabereki, zvakaomera vezvikoro.
Ko vabereki vangaite chinyi panyaya iyi?
Vabereki hapana zvavangaita, nokuti munhu wese ari kutozvambawo. Vabereki vatosoro kumusana nepadumbu. Vabereki vanodawo kuti hurumende vatoo mari inokosha. Hurumende ndiyo ine social contract navanhu, ndiyo inofanira kuona kuti yawana solution yokuti mari ingawanikwa sei, chikafu chingawanikwa sei muzvikoro. Dai zvaitobvirawo kana kutopawo mabhodhi mukuru chikafu zvingava nani, zvakune madonors anouyawo nechikafu mamwe.
Avo vanga vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou vachitaura vari parunhare vari kumasvingo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kudawo kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Muongororo yakaitwa neStudio 7 muguta eFrancistown neGaborone, ayo anogara vanhu vakawanda vekuZimbabwe, inoratidza kuti vanhu vakawanda vari kukumbira rubatsiro kuvakuru vemadhorobha aya. Meya weguta reGaborone vakakisotutwe vanoti ichokwadi kuti zvizvarwa zveZimbabwe nezvimwe zvinobva kune dzimwe nyika zviri kuda rubatsiro urwu. Izvi zvinotsigirwa nameya weFrancistown amai Sylvia Muzila, avo vanoti vanhu vakawanda vekune dzimwe nyika kusanganisira Zimbabwe vari kuuya kwavari vachikumbira kuti vapiwe mishonga iyi pachena. Mumwe anorarama nekuita mabasa emaoko muGaborone vaMoses Chamunorwa vanoti vanhu vakawanda vari kuuya kuBotswana vaine shuwiro yekuwana mishonga sezvo muZimbabwe muri kuitwa huori pakupa vanhu mishonga iyi.
Zvimwe akapenga zvopuwa vanhu izvozvo yazvotengesewa, vanoti netsei ipapo unodotenga, saka vasina mari vanodofa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reNational AIDS Council of Zimbabwe panyaya yehuori hunonzi huri kuitika pakupiwa kwevanhu mishonga yemaARVs. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Celestine Mupandawana vanoti Botswana inobata zvakanaka chose zvizvarwa zvayo zvinoda mishonga yemaARVs. Muzvare Mupandawana vanoti izvi ndizvo zviri kupa kuti vekunze vauye kuBotswana kuitira kuti vawane mishonga iyi.
Government yeZimbabwe ingade ingashuvire kuitira vanhu vanorwara neHIV zvakanaka sezvinoitirwa vanhu vekuBotswana, kuti vanovhizitirwa, vanopiwa chikafu, vanopiwa mishonga mahara. But tinogona kunetsa ndechekuti ikonomi yeZimbabwe neikonomi yeBotswana zvinhu zviviri zvakasiyana. Of which ikoko vanototrayawo kuti chero uchirwara neHIV uri kumba, vanogona kuprovida vanhu vaunogara navo mumba, kusiri kuti vanhu vabhadhira kuti vanotasa kuvaprofeta nezvinana magloves zvichichi kuti vakwanise kuchengeta murwere zvakanaka.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chisina kuda kudomwa nezita nokuda kwekuti chinorarama neHIV and AIDS chinoti dambudziko remari ndiro rinoita kuti vamwe vasakwanise kuenda kumusha kunopiwa mishonga iyi sezvo vanenge vakauya kuBotswana vari pamaARVs kare.
Muno maforeigner ari munomuka umu vakazhinji vacho vakazotsvaga mari, saka zvakazotsvaga mari zvinhu zvinovatorera nguva kuti iwe awanise kuwana mari yekuenda kuZimbabwe kunotora zvemaRV kuti process yacho yakakura. Saka anenge akuona zvinhu zviri izi kwaari nezvokuti akaendawo kuvakuru vemunhumo akavapuma problems avo vaigona kuvabatsirawo, since iye pamwe anenge akabva achitonwa. Saka munomu kuti azokwanisa futi awanewo futi kuti mari yekudzokera iye akazotsvaga kuzorarama situation yekumusha kuri yaraumira mushi.
Mumwe mugari muzvare Venenzia Musavengana vanoti zvimwe zvizvarwa zvenyika yechipikirwa zvava netsika isina kunaka yokungoda kukumbira zvese zvese pane kuti vanobatsirwe kumusha.
Chiti ngavaende kumusha kana varipo, ngavaende kumusha kana tichivaona muno tinototaurirana kuti aiwa zvavarwara kudaenda kumusha, unorapwa kumusha, inowana rubatsiro kumusha, muno hapana rubatsiro rwatopiwa, asi kusara kwokudi kwekutenga. chete.
Nyanzwi munyadzi zvoutano vaWinston Muzangwa vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu kuZimbabwe ndiko kuri kukonzera kuti vamwe vaore moyo mukunotsvaga rubatsiro kumusha. Bazi reNational AIDS Coordinating Agency rinoti pane vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mashanu vanobva kunze kweBotswana vari kupa mishonga yemaARVs, zvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana vari vanhu vekuZimbabwe. Bazi iri rinoti zvizvarwa zveBotswana zvinosvika mazana matatu nemakumi mashanu ezviuru zviri kupiwa mishonga yemaARVs pachena. Pasi pemitemo yenyika iyi, Botswana inopa chete mishonga iyi kuzvizvarwa zvayo. Vanhu vekunze vakaroorwa kana kuroora chizvarwa cheBotswana pamwe neavo vari mumajeri. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Mwedzi uno wambudzi 2018, nevenyuro yenyu ichange ichikokera hurukuru pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hurukuro idzi idzo dzinokukokai kuti mupinde dzichaitirwa munzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe. Takabatana neveMedia Center. Sanganai neni Praxedes Jeremiah munzvimbo dzatichakuzivisai panevenyuro ino paFacebook pamwe chete nepaWhatsApp.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNew York anoti vasikana vaviri vokuSaudi Arabia avo vane mitumbu yakawanikwa kumahombekombe kwerwizi runonzi Hudson vanogona kunge vakazviuraya. Mudhikutivha mukuru muguta iri vaDemochei vati Tala Farea, uyo ane makore gumi nematanhatu, nemukoma wake Rotana Farea, uyo ane makore makumi maviri nematatu, vanogona kunge vakasarudza kuzviuraya pane kuti vadzokere kumunyika kwavo kuSaudi Arabia. Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achiti pachirongwa chakanangana nezvavanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Lucy Chivasa vanoshanda ivo nesangano reLegal Resources Foundation asi vari muAmerica parizvino pachirongwa cheHubert Humphrey Fellowship apo vari kudzidza ivo zvinoitika imo muno muAmerica vari kuMinnesota. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Ngati tsananguriro kuti kuitei imo muno muWashington.
Muno muAmerica ndakauya kuzodzidzira nezvemutemo ndichionawo maitira vanoita zvinhu kunoku pamwe chete nekuenda kuchikoro. But muWashington DC tanga tine mutsangano wevanhu vese vakauya kuzoita program iyoyi inonzi Hubert Humphrey. Three about 150 vanhu vakabva kunyika dzakasiyana-siyana pasi rese. Saka ndiyo tanga tichiita inonzi Global Leaders Forum.
Mise mudzimai munonzwa sei kunge makamirirawo mamwe madzimai ari kuita basa irori ramunoita kuZimbabwe?
Ini ndinonzwa kufara kuti kana tiri vanhu vechidzimai tichiwanawo mukana yakadai yekuti uwanikwa uchimiririro nyika yako panenge paine vanhu vakawanda kudai zvisinei nekutarisa kuti gender yako yakamira sei. Ndinonzwa kufara nokuti ndinoona kuti nyika yedu inotipawo mikana panenge paine zvakadaro zvinenge zvabuda.
Muri iko kuno zvii zvamuri kutarisira kudzidza semudzimai anova agweta munyika zvokuti mugoso unopakurirawo vari kumusha kana muchinge madzokera uye zvechirongwa chenyu chakareba sei?
Chirongwa chedu chakareba gore, saka zvazvinoreva kuti tichange tichienda kuchikoro. Pandiri kuenda kuchikoro ndiri kudzidzawo nyaya dzemahuman rights kuUniversity of Minnesota. asi ndiri ipapo futi zve hatingoende kuchikoro chete tichaenda kubasa kanya iripo ndekuti ndinenge nifana kudzidza kuti maorganizationa ari kuno kuvanoshandawo sei zvandinozofana kunoshandisa kana ndadzokera kuZimbabwe chandingati ndadzidza panguva inodiki yandangosvika kuno ndechekuti maorganizationa ekuno anoshanda sei zvakasiyana nezvatinoita kana tiri kumba saka izvozvo ndo zvandinenge nifana kuti ndozotora rumwe ruzivo rwachona ndoenda naro tonozoshandisawo kunyika yedu
muchiona mafambisirwo anoita kuno nechinguva chamagara muri muno ndezvipi zvamungati muri kuuye mura zviri kuitwa imomuno muAmerica zvamungada kuona zvichitwa kuZimbabwe nyanya takanyanyotarisa madzimai
chandinoyemura panyaya dzemadzimai inyaya yekuwaniswa kwemukana kuti kwese kwaunoenda kazhinji unongowanawo vanhu vechidzimai varipo pangava panyaya yezvematongerwo enyika because ike zvino pane maelections atakatarisana nawo muno muAmerica unoonawo macandidates echidzimai vakati wandei vanenge varipo vachimiririrawo mapato ava akasiyana izvozvo ndo zvandinoona sokuti senyika yedu yeZimbabwe tofanira kuti titirerutsewo mapolitical parties edu apewo mukana kumadzimai kuti vakwanisewo kusimuka vachivhoterwa
tichitaura nyaya iyoyi yesarudzo remuno muAmerica zvii zvamadzidza takatarisa kuti tiri kuona kune maRepublicans avo vari kukokerwa navaDonald Trump tozoonawo kumaDemocrats vari kuda kurwisa chaizvo kuti vawanikwewo vachiwana ruzhinji matingati muSenate muye nemuCongress tiri kuona vana Barack Obama vaimbova mutungamiri wenyika vari kumiramira vana Oprah Winfrey vari kumiramira zvii zvingadzidzwawo nevanoita zvematongerwo enyika kumusha nezvamuri kuona kuno
ndingangoti chikuru chandadzidza ndechekuti kana vanhu vachikampena hapafani kuti pave neruvengo ruvengo runosvika pakuti vanhu vanorovana zvinova zvatinoonawo zvichiitika kunyika yedu ndinonyatsoona vanhu ava vachikampena vachiita makwikwi avo vachipanana mukana even panyaya dzenhefenyuro ndakatarisawo nyaya yefreedom of expression panyaya yemedia ndinonyatsoona mapato ese achikavhiwawo plus ndakanyanyoyemura maitiro avanoita marali avo kana vari kunouka hapana kana nyaya yemhirizhonga kana kuti kurwisana kwandinoona vachiita saka izvozvo ndingangoti pari zvino ndo zvandati ndayemurawo sezvo ndichitori pakunzwisisa kuti sarudzo dzavo dzinofamba sei but ndingangoti pakukokera kwavari kuita ndadzidzawo kuti vanhu vanofanira kushambadza zvavanazvo zvavari kuvimbisa vanhu nezvavakanakira kuburikidza nekutaura nevanhu pane kuti vanhu varohwe
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Lucy Chivasa vesangano reLegal Resources Foundation asi varipa Hubert Humphrey Fellowship imomuno muAmerica kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
maita enyu
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu our lives icho chatinopiwa naJonga Kandemiri
dzinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nasi tiri kutarisa mashoko akaziviswa nemutungamiri wekereke yePhD Ministries vaWalter Magaya ekuti vakanga vawana mushonga unorapa gomarara kana kuti cancer uyewo HIV kana kuti shuramatongo asi pashure vakazokumbira ruregerero kuti vakanga vakasika kumedza kutsenga vachada pavakaburitsa mashoko iwayo vakaturunura mashoko avo vakapedzisira vasungwa vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wezvemishonga muZimbabwe muhurukuro yedu tabata mubati wehomwe musangano reChristian Alliance vaJona Gokova tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaGokova
tinotenda zvikuru
vaGokova nyaya yatinoda kukurukura ndiyo nyaya yemashoko akanga aziviswa naProfet Walter Magaya vachizivisa kuti vawana mushonga unorapa gomarara kana kuti cancer neHIV inove shuramatongo asi takazoona mushure vachidzora mashoko iwayo vachiti aiwa ndakasika kumedza kutsenga ndichada tichitarisa nyaya iyoyi nemaonero enyu munomirawo papi imi semukristu
tine dambudziko rakakura munyika rekuti iro takaregerera this new crop yevaparidzi vakaita saana Magaya nevamwe vakadaro vachishanda vachiti vari kuparidza shoko ramwari but taona mapfumiro avari kuita vachipa shumiro kuvanhu varombo zvino tishumurudza zvikuru kuti zvinomboita sei vhangeri rare kungoda kuita mari chete kauti vhangeri rofana kuva rekuparidza Jesu mupenyu, Jesu anoponesa vanhu. Saka kuuya kwaana Magaya nezvaitika izvi zviri kubvawo mukuti imo munyika medu chaimo zvino hazvina kumira zvakanaka. Kutarisa nyaya dzezveupfumi, kutarisa nyaya dzematongerwo enyika, zvinopedzisira zvaita kuti vanhu vashaye pekubata, vangotongofunga kuti tikaenda kwaMagaya upenyu hwedu hunoreruka. Haungomuka one day wongoti ndatova nemushonga, huyai mutore mushonga. Mushonga yacho haisi yemahara futi, ari kuda kutoita mari nazvo.
Asi pane mitemo here vagokova inobata vemakereke kana kuti vanenge vachida kutanga makereke kuti vanga vachiteedzera yatingati ingadai yakatyorwa navaMagaya pamuri kuti vanhu vari kuregererwa kwenguva yakareba?
Hapana mutemo uripo iko zvino izvi. Even inini pandiri panapa ndiri muhwisiri, but ndikangofungawo kuti ndakuda kubuda muhwisiri ndotangisa chechi yangu, ndotogona kutoswera ndaane chechi yangu ine vanhu vanonditeerawo mangwana chaiye. Saka isisi tiri kuti hatidi kuti government itange kutiko takuda kuti regulate mabasa emachechi. Machechi ngaamire atarise madambudziko ari kufeswa nevanhu vari kuda zvekunamata, vane shungu dzekuda kunamata Mwari, voita pachirungu inonzi self-regulatory mechanism. Iko zvoizvi hatina that mechanism.
Ko vari kuti dai vaMagaya vapiwa mukana wekuti vange vachimboratidza kuti mushonga wavo unoshanda here kana kuti kwete, vasati vatakatwa nevanhu pamwe nekumiswa pamberi pematare, imi munotiwo?
VaMagaya vakatyora mutemo wekuti iwo vanongoti ndaane mushonga unorapa vanhu. Mushonga wacho usina kuauthoraiziwa kuhealth system, kune maregulatory authorities. Vakaignore that. Vavangoti vanhu huya nitore mushonga. Zimbabwe inofanira kuvava inyika isina zvekuti fembera fembera. Tinofanira kuteedza mutemo. Saka vaMagaya vakazosungwa nenyaya yekuti havana kuteedza mutemo, ende vakabvuma kuti yezve chokwadi handina kuteedza mutemo weZimbabwe.
Aiwa, tinotenda zvikuru vagokova nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda vajonga kandimiri nekundipa mukana wakadai. Thanks very much.
Manga makateerera kuna vaJona Gokova vanove mubati wehomwe kusangano reChristian Alliance muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 muchirongwa chatinopiwa nhasi naRay Choto weStudio 7.
Yashika nguva yekuti timboverenga zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 paFacebook pamusoro penyaya yatakaburitsa nezuro yekuti sangano rinobatsira nechikafu pasi rose reWorld Food Program rakapihwa mari nehurumende yeAmerica kuti ishandiswe mukutengera vanhu vemuZimbabwe chikafu. Munyori wedu wekutanga, mukoma Steve Mija, vanotiwo tosvika rini tichichengetwa nhai guys. Kubva kuvabereki kusvika kuvana takangobatwa nevakweguri ivava. Gavatimbotipawo chigaro ichocho timboona kuti zvinorambawo here. Ndimukoma Steve, avo vari kupawo pfungwa dzavo. Mukoma Richard Moyo vanotiwo, tinotenda vanotipa nhau. Istudio 7 rikuri wakai, aiwa, tinotenda mukoma Richard Moyo. Chikafu ngazvirambe zvakadaro hazvo, uyezve mamuka sei vana vaMwari? Munofara here kwamuri ikoko kumativi mana enyika? Tinoti muchengetwe naMwari nguva dzose. Amen. Aiwa, tinotenda mukoma Richard Moyo nemashoko yenyu. Tinovimba vateereri veStudio 7 vari kumativi mana vanzwa zvamataura. Munyori anotevera ndibaba Takunda Isaac Mugovera, avo vanoti chikafu ngachiuye tichidye plus chouya mumaoko eZanu PF. Saka machinja muchakaura nenzara gore rino. Aiwa baba Takunda, pfungwa dzakadai hadzina kunaka. Chikafu chinofanirwa kupiwa munhu wese anoshaya, pasina kuisa zvematengerwo enyika mukati. Tete Juliet Mado Vengesai vanotiwo vanhu vakawanda kumaruwa vanofunga kuti chikafu ichi chiri kubva kuZanu PF.
vachiti zvekuti chabva ku United Nations havambozvizive izvozvo. Kamusarudzo moti vabira. Idzi ipfungwa dzasisi Juliet Mado vengesai vatumira mashoko aya paFacebook. Munyoro kupedzisira ndi Samuel Sami Dzamatira vanotiwo kuita chikafu chekupiwa zvinhu zvakaoma vanhu wei. Ichokwadi, vanhu vanenge vachifanirwa kuzvishandira nekuzvirimira vachiwana chikafu. Asi mukaona masangano akaita se United Nations kuburikidza neWorld Food Program akupindira munyika kupa chikafu, zvinoreva kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Basa redu ndiri kukuudza imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7. Kana pane zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu, kanawo zvakaitika muupenyu hwenyu, shandisai mukana uno pano paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri. Nokudaro, shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinoda kuti muzivo kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzera ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo pano paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira, tumirai tsambambozha dzenyu kana kuti email muririmi rweshona kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kutitumira matext message panhamba dzinoti 1202-465-0318. Tinodzokera zvakare nhamba idzi 1202-465-0318. Munokwanisawo kutishanyira paFacebook page yedu inoti VOA Shona. Tinokukurudzirai kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Aiwa, tinotenda Rejoto nekutiudza zviri kutaurwa nevanhu paFacebook yedu yeVOA Shona. Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu. Chicken In 1, Black Rhinos 1, Yada 0, Blawayo City 0, ZPC Kariba 2, Chapungu 0, Nashrit 0, Herentials 2. Mangwana mitambo yenhabvu yakamira zvakadari. Islanders ichatamba neHarare City kuBaba Fields Stadium. Mutare City Rovers vs Capes United kuVengele Stadium. Shabani Mine vs FC Platinum kuMaglas Stadium. Dynamos vs Triangle kuRufaro Stadium. Uye Ngezi Platinum Stars vs Blawe Chiefs kuBaobab Stadium. Oh, na, na, na. The Paul Cruz on the beat box. Yeah, yeah. My love, yeah. She shines in the nighttime like a moonlight. I can't let that girl off my side. She's so magical, mama. Black and fine, so sweet and kind. Glory divine, so African. My baby, so African. Baby, I'm going for a kabatana. Oh, my love, you made it. Kero ranga my destiny. Baby, you and I are meant to be. No taka my sereni. Oh, my love, you made it. Kero ranga my destiny. Baby, you and I are meant to be. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. sangano reprogressive teachers union of Zimbabwe rokurudzira kuvharwa kwezvikoro zveboarding zvisina chikafu chakakwana. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kudawo kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndinoti morara zvakanaka.